Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 11/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiriswa kuti vakwanise kuenda kumaka. Nekuti havana mari dzacho zvekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasemvumo chena ende chikumbiro chekuti employer dai dogadzirisa nyaya idzi nokurumisa kuti machiremba aende kubasa.
Dare redzimhosva rinoti vana chiremba vanofanira kudzokera pamabasa mukati memazuva maviri. Vakuru vesangano rezeCTU vogara vakabatirira ura mumaoko zvichitevera kutyisidzirwa nerufu kwavanoti vari kuitwa.
Ndakada kuti ndiridzendere ndikati manje ndingaridzirani. Kwauto shinga ndakamira padhoo ipapapo ione umba yese yakutotapuhwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo.
Studio 7 inoita hurukuro nevamwe ambuya vakapwanyirwa imba yavo nedutu mupengo kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare rinotonga nyaya dzevashandi nevashandirwi reLabour Court rinoti vana chiremba vasiri kuenda kubasa vanofanira kudzokera kubasa mukati memaawa makumi mana nemasere sezvo zvavari kuita zvisiri pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare reLabour Court vaRogers Manyangadze pamwe chete navaLawrence Murasi vapa vana chiremba vamazuva maviri kuti vadzokere kumabasa. Dare iri ratiwo kusawirirana kuripo pakati pavana chiremba nehurumende kunofanirwa kuenda kumuyananisi kana kuti arbitrator mukati memazuva gumi nemana. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati zvisinei nemutongo wapiwa uyu vana chiremba havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa.
After 48 hours machiremba anongowanika vachitadza kuenda kumabasa. As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiriswa dzekuti vakwanise kuenda kumabasa. Nekuti havana mari dzacho zvekuti vakwanise vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasame position ende chikumbiro chekuti employer dai dzagadzirisa nyaya idzi nekukurumidza kuti machiremba aende kubasa.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti havatye here kuzopererwa nemabasa vakasateerera zvarehwa nedare, Dr. Ndoro vati vashandirwi vanofanirwa kuita zvinoita kuti vashandi vadzokere kumabasa.
Employer anoda shandiri vake anoita zvakafanira nguva yakafanira nekukurumidza kuti vashandi mune zvakanaka uye vadzokere mumabasa avo nengo yakafanira. Saka yaizi nyaya yekutya yekuti tingatye hatifanirwe kunge tichitya employer wedu. Tofanira kunge tichitoengeja employer wedu hatitokwanisa kufanira kutibatsira kuti tidzokera mabasa.
Gweta reZimbabwe Hospital Doctors Association vaDoug Coulthard vati havawirira nezvabuda mudare asi vachaongorora zvikonzero zvaiswa nedare. VaCoulthard vatiwo Vane mukana wokukwidza nyaya yavo kudare repamusoro soro vachipikisa mutongo uyu kana vana chiremba vakada kutora danho iri.
I disagree with the outcome, but we have not yet seen the reasons.
Handiwirirani nemutongo wabuda, asi tichakumbira zvikonzero zvaita kuti dare ripe mutongo iwoyo. Handisati ndakurukurana nachiremba, asi tine mukana wekukwidza nyaya yedu kuSupreme Court.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivire gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nesangano reHealth Services Board. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vana chiremba vakuru vaive vasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions unoti hwekugara wakabatira hura mumaoko zvitevera kutambira kwawakaita mashoko ekutyisidzirwa nerufu. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti utungamiriri wesangano ravo wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwavanoti hwakaita mashoko ekuvatyisidzira nerufu pamberi pemusangano mukuru wesangano ravo weGeneral Council uyo waitwa nhasi.
Saka nezuro takaona munyori wedu mukuru achitumirwa gwaro rinotyisa rekumuchichidzira pafoni. Achinzi izvo mukaita musangano wemuzive kuti musaite madecision anokanganisa vari kutonga, uyezve achichidzirwa kunzi mukaita izvozvo tichabata mwana wako chibharo uyezve kana kukuuraya. Zvakatumirwazve president inini ndikatumirwa gwaro rakadaro, Vice President Florence Daruinga akatumirwa gwaro rakadaro, Deputy Secretary General Mutindindi, Comrade Mutindindi wakapitumirwa gwaro rakadaro. Saka zvinhu zvatakawana muswara nezuro zvatiri kutotarisana nazvo.
Akakare kechipiri utungamiri weZCTU uchitumirwa mashoko ekutyisidzirwa nerufu gore rino, asi vamutasa vati havasi kuzodzokera kumashure nekumirira zvido zvevashandi avo vanoti vari kunhonga svosve nemuromo.
Atina chatinomirira nokuti isusu takasarudzwa kumirira vashandi. Saka tinoita zvido zvevashandi iko zvinoti tokokoroteredza maunion ese masekta akasiyana-siyana kuti vataure kuti vashandi vari kuti kudii. Hatina imwezve simba rekunze rinotimisa kuita madecision atinofanira kuti tiite kuti vashandi vaendere mberi. Vashandi vari kunyunyuta, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vashandi vari kufane nzara nemhuri dzavo, havasi kugona kuenda kuzvipatara. Iko zvino kuzvipatara hakuna ana mukoti, hakuna madhokotera. Kuzvikoro vana vari kufane nzara kumaboarding schools. Zvinhu hazvina kumira mushe munyika, hamuna kumira zvakanaka. Vashandi mari dzavari kutambira hadzitombokwane kuti vatenge chikafu. Saka kana tikachichidzirwa zvakadii hatigoni kuti timire.
Kunyange hazvo ZCTU ichiti yamhangara nyaya iyi kumapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yasvika munzeve dzavo. Vamutasa vati vachazivisa munguva pfupi iri kutevera zvichabuda pamusangano wavo General Council uyo wanga uchiri kuitwa pataenda pamhepo kuti vashandi votora matanho api. Zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita upenyu kuburikidza nemari shoma dzavari kutambira nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Zvichakadai, sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti richatanga kuramwa mabasa nemuvhuro sezvo richiti mari iri kutambiriswa nhengo dzayo yakafanana nemutero wembwa. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende yashevedzera musangano nevashandi vayo avo vari kumirirwa neApex Council, nhengo dzesangano ravo dzichakanda mapadza pasi zvisinei nemusangano uyu.
Hatingatenderi vanhu vaakushoreka zvakadai seunion kuti varambe vari muzvikoro vachinyebedzera kunge vari kudzidzisaiyo vasingadzidzi. Hatingatenderi vanhu vane nzara, vane ukasha kuti vainvigilate manational examinations evana vedu needucation yenyika yedu, nekuti zvinokompromisa integrity yemaexaminations. tinoona kuti hurumende yado yakoka musangano wenhaurirano dzemari musi wemuvhuro 14 October iri nyaya yatanga tagara tichichema nayo nguva yese uku kungori kuve reactionary vachinyefungidzira kuti vangatidzose kumashure tiregerere kuenda mberi neurongwa hwedu tichifunga kuti pane pundutso yaakubuda asi taakuziva hunhu hwavo chakachejedza ndo chakatanga
zvichakadai mamwe masangano evadzidzisi anotre Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Rural Teachers Union, Zimbabwe National Teachers Union, nemamwe vanyorerawo hurumende vachizivisa kuti havasi kuzokwanisa kunyoresa vana bvunzo kana vasina kupihwa mari yakaringana nemadhora manomwe ekuAmerica ari maRTGS paawa imwe chete paanenge achinyoresa bvunzo dzegrade 7, form 4 pamwe neform 6 izo dzakatarisirwa kutanga kunyorwa svondo rinouya hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvedzidzo vapau mavhima sezvo vati tigozovafonera kana vachinge vabuda mumusangano pataenda pamhepo vamavhima vanga vasiri kudayira nharembozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed Ali ndivo vakasarudzwa kuti vapiwe mubayiro weNobel Peace Prize wegore rino. VaAhmed vakarumbidzwa nekuunza runyararo pakati penyika yavo neEritrea mushure mehondo yainge yave nemakore makumi maviri nekuda kwekusawirirana panyaya yemuganhu. Mono mutema wekutanga kupiwa mubayiro uyu ndiva Albert Luthuli vekuSouth Africa muna 1916. Vamwe vakapiwa mubayiro uyu vanosanganisira vachakabvu vaNelson Mandela vekuSouth Africa, vaAnwar Sadat vekuEgypt uye vaKofi Annan vekuGhana. Vamwe vakapiwawo mubayiro uyu vanosanganisira Archbishop Desmond Tutu vekuSouth Africa, vaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson uye mushakabvu Wangari Maathai vekuKenya vanova mudzimai mutema weku tanga muAfrica kupiwa mubayiro uyu. MuZimbabwe muna 2011 vaimbova mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai vakambodomwa kuti vapiwe mubayiro uyu kunyange hazvo vasina kuzobudirira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg Dr. Pedzai Ruhanya.
Chokutanga ndechekuti Prime Minister veEthiopia vakapinda munguva yakangofanana nokupinda kwakaita President wedu vamunangagwa pakabva vaMugabe. Asi vapinda chinhu chokutanga vakaona kuti munyika mavo munoda kuitwa runyararo. Ende runyararo rwomunyika yeEthiopia hwaikanganiswa nekunetsana kwavanga vanako neEritrea. Saka vakatanga kugadzirisa gakava reEthiopia neEritrea nebha yavo. Ndokugadzirisa ndokubva vaita peace deal. But beyond peace deal yavakaita neEritrea, munyika mavo chaivo vanhu vaita zvechitsotsi, vanhu vaita zvehuman rights violations, vanhu vechiuto vaishandisa masimba avo kutora kodzero dzevanhu. Vamwe vacho vakaritaiwa, vamwe vakabviswa, majajisi anga ari corrupt akabviswa. Vakanyatsokuita kundoadiresa kinda pamongo weproblem yanga iri muEthiopia kubva panguva yaitongwa Ethiopia nana Lamengistu negakava ranga riripo panyika yeEthiopia neEritrea manebhas avo. Saka zvinhu zvavakaita zvanga zvisingatarisirwi nevanhu vomuEthiopia chaivo, mapolitians vomuEthiopia, even vanhu vomuAfrica. Saka vaAbiy utongi hwavo hunoda kuindirana nokutonga kwakaita vaMandela panguva diki yavakatonga muSouth Africa after the fall of apartheid. Saka vanokodzera kunge vane ruremekedzo rwavapuwa.
Mubvunzo wekupedzisira, mubayiro uyu wakakosha zvakadii kuAfrica?
Aiwa, wakakosha zvoyo, because mubayiro uyu unopa mucherechedzo wekuti muAfrica mune vanhu vanokwanisa kupleya politics dzokubatanidza vanhu, mune vanhu vanokwanisa kutungamira nyika dzavo zvakanaka, mune vanhu vemuAfrica vanokwanisa mucherechedzo mumaAfricans kuti no, maAfricans tine capacity yokugadzirisa zvinhu zvedu tega tisina kana umwe munhu wokunzi anotiudza zvokuita. VaMandela ndivo vakandoita Nobel Peace Prize, vakabva asi vanga vaita 27 years vari mujeri waMandela. Vakati ini ndinongoita 4 years one term, iwewe taumbeki chitonga chiindai mberi. Nyika yese yakapurikana nhasi, ANC chaiyo iri kutonga nhasi, is a liberation movement, but ine capacity yokuzviita renew, ine capacity yeself correction, ine kapasiti yokuti payatadzaizvigadzirisa. Saka mucherechedzo kuti utungamiri weZimbabwe. Not all hope is lost. Vamunangagwa nezano ane capacity yekuti vakaita reform. The political, which is a rotten political, the political, which is decomposed, vane capacity yekugadzisa nyika inokuti inde mberi.
Nyanzvi mhiyadzo zvematongerwo enyika vachita zidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg, Dr. Petsai Ruhanya, vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanhu vekumanikaland kusanganisira vari munzvimbo dzakaita seSaruwaka Village nezongoro kwaMutasa Central nedzimwe nzvimbo kuChipinge vakaparadzirwa dzimba nezvikoro nezuro nedutu mupengo. Miti mukuru inonzi yakadonedzwawo nemepo iyi. Dunhu iri rakambowirwawo nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura uye nemepo kana kuti cyclone Idai mukutanga kwegore rino. Bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rainge rayambira nezuro kuti matunhu akaita seManikaland, Matabeleland South, Masvingo Midlands uye dzimwe nzvimbo Mashonaland East maitarisirwa mvura mheni uye mepo yakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata ambuya Shila Saruwaka avo vane imba yakatakurwa denga nemepo iyi.
Zvakati tichingobva mumunda mahalf past six kwakubva kwauya mhepo kwakabva kuita dutu rimwe rakabva kumabhazuva raitarisika rakasvipa kuti tsva tosaitamboona zveba. Mumasure mezvo kwakuda kuti tichipinde mumba kuti titange kuputsa moto tabva mumaminda. Ndopo takatanga kuona mhepo yakauya ichibva kumabhazuwawo. Mhepo iyoyo yanga yakaoma, yanga ichiisa. Kwakumbopinda mudzimba kuti tigare titoone dzimba dzaakunga dzaakuda kudonha. Kwakubuda kwakumira panze. Wana wangu wabu wambu tigogo mga tipinda wazukuru mga tipinda mbedu. Apo tango wenda mbedu mtika tizo jipikili zese za haku uda kuzuru wakunga umbaya kuda kudo noga tapu da pande. Saka taa tilipa varanda. Nguwa shoma tilipa varanda ipopo titone marata kutodo na maasipesa kutone esu kutika kuma mindo. Ende mepo ye ansai nambo yona mwananga. Ndiri sirikazi ndakada kutindiri zendele nikati manji ningari zirani. Kwa uto shinga ndaka mirapa doi papapo, chone umbaese ya kutota kuwa, ende ya irira kunga irikuri za mururu mepo yoyo. Taka zoki nda mbama kunga past 8, panomu wakanga wazo uyo wakuti, ata noise ya ita hapo. Nikati, umbaenda, taka muda rarapa nikata, ndombo zuti ndu nararapa iba. Hizyo zizi mwanangu ndiri shirikazi, ndiri pande, kana utindizyo kuti ndota ngira papi, ukundanda kuda kuti ndichigadziriro tumasenzi tokuti ndikatengesawo kana tubinzi twangu ndotenga fetirazi handichaisumudzi. Iyo marata acho aenda 13 yangu adonha pasi achibva aenda kooroera futi manga ari kudzimwe rumu dzeadhasai.
Saka mune vana vangani nevazukuru vamunogara navo?
Inini ndina vazukuru 5 nemukwasha umwe wakaoa anga ari kuda kugara neni angada kuita makosizi ake wekuti aone chekubatsirikana ndicho. Ndine ndinaye panapa akanga ari mubata zvebridging chikoro. Ndiye atombosvidza amwe majoini kuti ambojoinisei kuti ndikwanise kurara here. Asi ndiri kutya manje kuti mhepo iyi izvo kwakarema kuda ikauya zvenhasi ndingasara ndiri mumba imomo.
Hapana akakuwara here mumusha menyu umu kune vamwewo vakapudzirwa dzimba?
Mukomana 1 gidzi monya umwe akanga atomhanya kupinda mubhedhurumu saka umba yake yese yakabva yatorwa marata kurasirwa kumunda ikokoko. Saka iye uri kuti chidhina 1 takazomurova pamusana ndiye ndazwa. Asi vamwe vese vanga vasati vapinda mumba korara yanga ichinguva yekuda kubika. Ndozvakabatsira Mwari wacho izvozvo.
Ambuya Shila Saruwaka vemusha wekwaSaruwaka kuMutasa Central vachitaura vari parunare kwaMutasa Central kwakare kumanikaland. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva remuSouth Africa raramba kutambira chikumbiro chevaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma chekuti kutonga kwavo pamhosva dzeuori dzavari kupomerwa kuraswe. Vanu vakawanda vanonzwa kuara mukenya apo ndege ya dona ichangobva mukusimuka panandere ndege muNairobi. Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti varikunetsekana zvikuru nemashoko ekanzuru yavo ekuti inogona kutadza kupomba mvura kubva kudhamu remutirikwi nepamusoro pekuti haichakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi kuzesa iyo yakakwidza mitero yemagetsi nezvikamu zvinopfuura mazana maviri kubva muzana. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru inenge isasakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi nekuti rinenge roda mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ERTGS. Iyo kanzuru ichiwana miriyoni imwe chete mumari dzinobhadharwa nevanhu mwedzi woga woga. VaMaboke vati izvi zvichaita kuti vatadze kubhadhara magetsi anoshandiswa panzvimbo inopomba mvura kuBushmeat kudhamu remutirikwi kuti isvike mudzimba dzevagari.
Zvese yakwidza ne 200%. Yakwidza 200% it means we need about 32 million kuti tikwanise kubhadhara zvese kuti itipe magetsi nekuti mvura isvike kuvanhu. But isusu mari yese yedu atinokolekta pamwedzi maximum yavo inenge iri 1 million. Saka it means pa 1 million ipapo toda kubhadhara masalaries, toda kubhadhara zvimwe zvese, yozoda kubhadhara futi magetsi. Saka tobva taita challenge ipapo. Dai kuri kuti ma government departments anoti owa vana veArmy, ZRP, ne ZPS, ne mamwe ma departments, ma parastate house government, anoti owa mari inosvika about 46 million. Kana dai mari yanga iripo, ndofunga zvaitifambira. Dambudziko ratinaro nderekuti chero takaita supplementary budget. Pa supplementary budget rachina roda kutanga raapprovewa na minister. Kana minister asina kuapprova, hatitendedzi kucharja vagari mari isina kuapprovewa na minister.
VaMaboke vati vachatomirira hurumende kuti vape mvumo yekukwidza mitero yemvura kuita kuti vakwanise kubhadhara magetsi asi izvi zvinononoka. Asi vagari vemasvingo havana kutambira mashoko aya zvakanaka vachiti kanzuro haifaniri kuvatyidzira kudaro nekuti ibasa ravo rekutsvaga mari yekubhadhara magetsi sezvo ivo vari kukwidzirwawo mitengo yemitero. Mumwe mugari vabhendi revanhu vanoti kanzuro yakaita misangano yebhajeti nevagari svondo rapfuura ikati inoda kukwidza mitero nezvikamu mazana mana nokudaro haifaniri kushayiwa mari yemagetsi.
Ndozvisingaitizvi kanzuro yoda kujairira vagari kai ngaione kuti handi yakatendera ichiti inoda kukwidza maretsi izvezvi ne 400% apa zvese ari kukwidza ne 200+. Saka zvinoti patori nemaextra mazimari aripo ipapo ivo ndo basa ravo sekanzuro kuti itsvagire vagari mari iyoyo yokuti vakwanise kubhadhara mari yezese. Isusu sevagari tiri kubhadhara mari yakawandisa kukanzuro imwe isina zvairi kushanda ikoko. Saka kanzuro ngaitomeka shuwa izvo ndokuda kujaira vagari topinda murod nazvo izvozvezvo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva mukuti vanoti kanzuro inofanira kutevera zvikwete zviri muhurumende zvemari inosvika mamiriyoni anopfuura makumi mana yobhadhara magetsi pane kuvhundusira vagari kuti vachashayiwa mvura mudzimba.
Chinhano chavandautora chinenge chava kutigozhera isu sevagari kunyanyanyanya takatarisana nekuti vagari vazhinji tiri kubhadhara mari zvikwereti zvevagari zvishoma shoma katakatarisana nezvikwereti zvinenge hurumende yedu kukanzuro. Saka isu zvatotarisira ndezvekuti ivo vekanzuro dei vataurirana nehurumende vakwanisa kupuwa mari dzedu dziri kuhurumende vabhadhara izvozvo zvacho zvavanoda kubhadhara kuzivisa kutira kuti mvura isatombodzimwa zvachose nokuti mvura chinhu chakakosha kuvatiri isusu vagari.
Vamwe vagari vanoti nyaya iyi haisi yekutamba nayo nekuti inobata upenyu hwevanhu uye mudhorobha munogona kufiwa nezvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura. Vagari vanoti dambudziko remvura ragara riripo nekuti magetsi anodzimwa kunopombwa mvura zuva roga roga kwemaawa anopfuura gumi izvo zviri kuita kuti vararame nemvura yemuzvibhorani. Maanaona nezvekufambisa kwebasa kuzesa injiniya Patrick Chivaura vanoti vakakwidza magetsi zvakadaro kuitira kuti kambani yavo ikwanise kuwana moto wakakwana kuitira kuti nyika isarambe ichidzimirwa magetsi sezviri kuitika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
kutanga doti ngati gamuchirei chirongwa ichochi tochiyananisa tochiongorora kuti zvingafambiswa sei kuti itipe pundutso ino haisi nguva yekuramba kutambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa
ndinoona sevanhu wezvemachechi I think vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zvezimbabwe asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngati mise maelections kwe-7 years ndashaya kuti izvozvo zvabva papi zvanyuka nepapi uye zvinozofamba sei and ndinoona kunga vaita imwe yatinoti religious overreach into clearly a secular no domain
ndiri kuti nyaya ye-7 years iyo vaitora mubhaibheri tiri kuti ngatitambirei shoko iri todi vandudza tori twasanudza ngatisabatirira pa-7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika dai tamboti taita 10 years ini ndaingotsenzwisawo 10 years ndo shoko randagona ndichimbotaura ndichimuto 10 years dai tamboti anoda kuita MP dzaasumudze ruoko rwake ndoda kuti MP ndakazvimirira kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa neZANU-PF kana ndakatakurwa nebato ripi timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka
togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri sematauriro amaita but chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira uye zvemachechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement avo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections.
Vatereri ka mashoko amanzwayo ndo zvatinenge tichitaura nezvazvo pa live talk nasi kurudziro yakaitwa nevemachechi kuti sarudzo dzimbomira kuitwa toda kuti tinzwe pfungwa dzenyu pa live talk asi iko zvinotombotarisa nhau dzemitambo zvikwata zviviri zviri kutungamira makundano eCASO Premier Soccer League zvatarisana nemitambo yakati pavei asi ichikwanisa kudubura kubva pamusoro pegungano iri Michael Kariati anoti panyaya inotevera
zvekwata izvi Caps United neFC Platinum zvine mitambo isina kunyanya kuoma asi inokwanisa kuzvidonhedza zvikaita zvekutamba mumitambo yazvo makepekepe ari pamusha nehwange nesvondo FC Platinum iri mumandava stadium neyadha mangwana mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaEugene Shoniwa vanoti maGreen Machine nePure Platinum Boys vanofanira kuzopembererera chete kana mitambo iyi yapera kwete kufunga kuti vatotora mapoints ese matatu mitambo isati yatambwa
panguva ino hapana magames angangonzi ari easy vanogona kupinda munandare wachitarisira kuwina kuti wangangorova timu diki obva wazo kuzvikandira zvinhu zvavo musango wakatemba kuwina wodyiwa
asi kune vamwe vakaita semuteveri weDynamos vaFilimon Machisi avo vanofunga kuti Caps United ichakunda pahwange uyezve yowedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri
tambo tiri kuona hangu zvakanaka asi Caps United ndiona ichibudirira plus home advantage zvayo inenge iri pahome plus yagara ndo iri pamusoro pefellow saka ndoona kunge ichiramba ichingobudirira ichienda mberi wange handione ichivina pagame iroro
asi Chicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu haina mutambo wakapfava sewe Caps United neFC Platinum sezvo ine hondo yakasimba apo iri kushanyira Black Rhinos muNational Sports Stadium mangwana zvekare pari zvino Black Rhinos ndiyo iri pachinzvimbo chechishanu Dynamo zvekare haina kufavirwa nerwendo sezvo iri munzira kuenda kumaruwa emhondorongezi kunosangana nengezi Platinum Stars iyo isingaroveke roveke kana iri pamusha payo ngezi ichiri nemukana wekutorawo mukombe weleague uyu zvekuti murairidzi wayo mutsva Rodio Lagama ari kudawo mapoints ese matatu kuti apfavise rwendo rwake vateveri veHighlanders vari kutarisira imwe mhemberero zvekare apo vari mubaba Field Stadium mumutambo wavo neteo 1 iyo iri kurairidzwa naRaman Gumbo uyo akaita mukurumbira achitambira Bhoso asi Gumbo haasi kutarisa zvese izvi sezvo chikwata chake chakamira pakaoma makwikwi aya mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, Manika Diamonds versus ZPC Kariba. Harare City versus Mushowani Stars. Shondo, Chapungu versus Herentals. Blue Chips versus Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tashka kumagumo ichirongwa chedi chanasi ndokse ya mina standikile mnaoze isi ndebele, ndini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7, ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMfumfu 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngakhangela ukuthi ilanga leli ngali kuya FBA libuya libe theme yalo. So itheme yalonyaka ithi empowering girls for a better tomorrow. So umjali wenzeka ukuthi ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajali ukuthi be-organize ama-workshops.
AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa.
Viwe le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle asebenza noKD indoda enye eBeka uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvume leyo indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iPhupho.
Ngohlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyene labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ethi Empowering the Girl Child for a Better Tomorrow. EZimbabwe inhlanganiso ezehlukeneyo zinanza leli ilanga ngendlela ezehlukeneyo ngalimpela viki. Abohlangothi lwabesifazana ebandleni eliphikisayo ele MDC ole Women's Assembly bethule umbiko wokunanza leli langa. Embikweni wabo bathi amantombazana alokhu encindezelwa ngekhaya, ezikolo, ezinkonzweni, nguhulumende lakunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Bakhuthaza ugatsha lukahulumende lwezempilakahle ukuthi luphathise ekuthini amantombazana athole impahla zokusebenzisa esesikhathini isanitary wear ngokuyekethisa imithelo yokungena kwayo elizweni ukuze intengo yawo ifinyelelwe ngamantombazana. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe yokumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulela amantombazana labesifazana unkosazana Mantathe Mlotshwa usungule umkhankaso ngomvulo ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ebulenjini kuFacebook wokubuthanisa uncedo lwemali yokuhlawulela amantombazana indleko yemfundo phansi kwesihloko esithi Lead Girl to School Campaign. UMantathe uthi lomkhankaso bebehlele ukugqiba kusasa ngomgqibelo ngomcimbi ozakwenzelwa eBatanai Gardens eHarare, kodwa uthi abantu abaningi abalesifiso sokuphathisa sebemcele ukuba aqhelise isikhathi kuze kuye iviki elizayo. Asizweni echasisa ngalolu hlelo kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Theme yalonyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. Si ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajale ukuthi be-organize ama-workshops bengene ku-radio la ku-TV bekhuluma ngetheme nale yalithiwe. And then mina ngokwami as a young person engikwenzileyo lonyaka ukuthi Benny Buzuti, Mani City Empowering Girls for a Better Tomorrow, Kuchoni Gini, Nankaya, the Umtana, Oinkazana, Okunda Emakaya. Nathan Zeleluti, Escatimus name, Lavantana, Babu Grade 7, Ababuka Ubala, but in Mautaba Patalana SCCs, Ababuan to Wana Ama results up. Aba never wanted to change the house of home one because Ababatalana SCCs. So Vasan Gwenda, what a responsibility I'm putting me, he gives me a campaigning, he's even at lead girls to school. Where I'm encouraging abantu engibaziyo ku social media abantu abasebenzisana labo ukuthi bangincedise ngifundraise to raise imali yokuthi ngibhadalele abantwana ischool fees for 1 year ngikhangelele ukubhadalela abantwana abaku-grade 6 khathesi besiya ku-grade 7 2020.
Okwamanje-ke ubhadalela abantwana abangaki njalo ubakhethe njani ukuze ubabhadalele imali yesikolo?
Campaign day is starting on Monday. We are specifically for the International Day of the Girl Child, and it has the time they will raise its school fees for our daughter Abangu 12. Then we talk then that even kind of the city of Tata 2, Guma Province, Angu 6. I'm a province on a lot of kind of good thing. I'm a province, essence in Sanela, Ulama youth that are using my initiative Konangan, so Guba Lubut, Sedan Sanela, to identify. Amankazana endlala esikolo but asela ischool fees. The campaign day has been running for 3 days now. Ngokukhangela kwethu le support esesiyitholile kukhanya sesizazila amankazana angu-12 kade siwakhangelele ngoba kulabanye abathe bona thina sizathatha oyedwa siyisupport omunye wathi ngizasupporta abangaki. So ugcina unanzelela ukuthi itop yakho ibhajetheleyo you end up supporting more girls.
Lo mkhankaso uzaba khona kuze kube nini?
Ngohlelo lethu originally besikhangelele ukuthi lirana from mhlaka 7 October besikhangelele ukuqeda kusasa. Indlela esiyirane ngakhona ukuthi from Monday siqalisa besithatha omama esibabona singama-role model for ama-young girls and besibaprofila on social media sikhuluma ngabo ukuthi benzani ne-education yabancedisa njani ukuze benze lokho abakwenza kathesi nokuthi bayenzani to help ama-girls ukuthi bebe-empowered for a better tomorrow. So we are profiling abomama every day. Kusasa sile-session thinesikhayele ukuthi online throughout the day sabethatha ama-messages from ama-young girls throughout Zimbabwe abasela ngokuthi what is the value of education for them. And then besikhangelela ukuthi kusasa kube yikuphela kwe-campaign yonaleyo. But abantu esisebenzisana labo bebona kuqakathekile ukuthi singayivali totally ukuthi ayisesivalile but sikwanisa ukuthi bona laba omama that is in profiling bebe besebenzisa ama-process bayenzele wona ukuthi bedinge enye i-support because kulabanye abathe bona bazakwazi ukusupporta next week. So we're going to stretch the campaign up to the end of next week.
Litholakala ngaphi?
Litholakala ku-Facebook. Facebook is the landing mandate in Lotwa. Abantu bakwazi ukusendela ama message ku Facebook. Also niyatholakala ku WhatsApp kumbe I text or I call. Nisebenzisa u 0783962842. 0783962842.
Lo ngumkhankaso wenza wena njengomandate hathi ukuthi bonke kwenhlanganiso.
Ngihlanganise ama young people ukuthi bangincedise as volunteers ukuthi bephushe online ukuprofila abomama labo and then ngisebenzisana futhi lo daka okuthiwa ngu-Blessing Fire yena wenza ngezokugida ngoba kusasa ekuseni from 7:30 to 9 sile dance and fitness session. I-dance and session leyo ikhangelele ukuthi si-fundraise abantu babengena nge-$25 so imali yena leyo iza-contribute as well to i-target yethu e-school fees.
Wenzelwa ngaphi umdanso lo?
FCRR e-Bathana Gardens. Ibu first no Jason Moyo on the first floor who stood your child to the legal trust. You can take a chance to the last one. The Karisang was 7:30 Upelango 9.
Lo ke ngonkosazana Mantathe Mlotshwa okumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulu amantombazana labesifazana ubexoxa icingweni lo Praxis Jeremiah we Studio 7 eseHarare. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika lezisebenzi ziqoqa ukutshengisela. Umkhokheli weZCT umnumzana Peter Mtasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu sebelukhweze emapholiseni. Inhlanganiso le iqhube umhlangano omkhulu oweGeneral Council namuhla lapho ibicubungula amanyathelo engawathatha ngesimo somnotho welizwe. inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiyazise uhulumende ukuthi iyatshengisela ngomvulo njalo labongi bathi bazaxhasa odokotela abavele bephakathi kokutshengisela besola iholo eliphansi. Ibandla le-MDC lalo lithi lizakwazisa abalandeli balo ngendlela abazatshengisela ngayo ngesizathu esifanayo kunsukwana ezilandelayo. Kambe ukutshengisela lokhu kuzaletha usizo na? Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
It's unfortunate elizweni lakithi. Soke siyakwazi ukuthi okuthiwa i-rule of law kakukho kakubambeki. Ama-demonstration asezanyiwe azanywa elandelana and awakhiphi ma-results okumele awakhiphe ngenxa yokuthi i-purpose ye-demonstration njengoba igama lakhona sitsho ikutshengisela ukuthi kulento esingathabanga ngayo. Kunokuthi uhulumende a-attende into abantu asebathabanga ngayo usuka abile phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kulento abangathabiyo ngayo. So ama-demonstration agcina esibavalile eseZimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa-attendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo soku-attendwa abantu. Aso secret ukuthi amadokotela akumelanga ngabathola imali abayitholayo ngokuya angeke kube ngabantu abalokhu beqhubeka abasemsebenzini. Nasi le labor court ithi kababuyeli isituation injalo. Amateacher ngokuya ngokuya siyoko ngamalomelo ukuthi ngayiholwa ngakoteacher ngendlela izinto eziningi ngayo kathesi. Babethi bangovulo bazathi bayademonstrator kuzadilwa labo kulokuthi kudilwe le issue yokuthi imali zamateacher kaziko. Nangamazwe ale rule of law ledemocracy elalelayo abantu bengademonstrator bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-attendwa kuyekele uku-attendwa abantu manje ayi lapha kwethu lasangwazi imethodi bana abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume nohulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactha ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona ingani yena uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangkhona ngesilungu bathi phakathi kwelitshe lembokodo kumbe kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule programu yakwena le abathi i-PSP efuna ukuthi izinto zibotshwe zithini zithini nga kuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyuli lapho abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi ethu singaqeda iperiod yokubopha le imali izabuye abantu bebezabapheshene. But nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa kuizinto kazibotshwa amabhandi upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kwe-austerity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwe kube sokuthiwa kababophe kona kubopha abanjani kusala abanjani abangabophiwe. Nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphuma ingadlaliswa nxa ithe yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatishi izaphuma imali efunwa ngamadokotela.
Lo umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Amagqwetha amabili asehambise uhulumende emthethwandaba isithi kumele indimi ezintathu isiNdebele, isiShona lesilungu zifundiswe ezikolo zonke zelizwe njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso selizwe. Inhlamvu zesisekelo sombuso ezaguqulwa ngomnyaka ka-2006 zithi kumele abantwana besikolo kusukela ku-grade 3 kusiyafika ku-form 2 bafunde lezi ndimi. Lo mthetho wafakwa kungakemukelwa ukuthi elizweni kulendimi ezilithumi lasithupha ezisemthethweni. Amagqwetha la umnumzana Admaya Rubaya lo mnumzana Timon Thabana abamelwe ligqwetha labo umnumzana Thabani Mpofu bathi kumele umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima aqalise imizamo yokuthi kwenziwe lokho kungakedluli amalanga ayisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wamagqwetha la umnumzana Thabani Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bantu umthetho nje u-Section 62 we-Education Act Iwa kucho yukuti abantu mele bafunde ama languages la angu 3 isiNtshona isiNdebele lesiKhiwa on an equal term basis up to form 2. So there is a law that says that must happen. It has not been happening.
Wona umthetho uthi kuyayenzwa njani abantwana bayafundiswa ngendimi lezi kumbe bayaba lesikhathi ukuthi bafunde indimi zonezi?
Yo athi abantwana bafundiswa isiShona indlela abafunda ngayo isiShona kumele ube yindlela abafunda ngayo isiNdebele lesiKhiwa. I-timetable kumele ithi kathesi kulesiNdebele after this time kulesiShona after this time kulesiKhiwa. Uyabona njengami mina vele bedridge kodwa kathesi ngihlale eHarare. Ngiyabe funa ukuthi umntana nami efunde isiShona efunde nje lesiNdebele lesiKhiwa konke kufanane.
So nayisekelo sombuso elizwe sithi indimi ezikhangelweyo eziqakathekileyo ziyi-16 kanti kungani manje kufundiswa ezintathu kuphela?
Into esifuna ukuyenza lapha ukuthi khonoko okuvele kukhona i-constitution yakabuya nje befundise khonoko kodwa anti bakhona abanye phela abakhuluma ezindimi njengamatonga labo bengabuya bethi lathi sifuna lokhu kufundiswe ngoba kumele kufundiswe.
Manje selikhangelelene emthethwandaba kuzahamba njani? Seliphiwe yini amalanga ukuthi udaba lolu luzayathethwa nini?
Asikaphiwe. Athi njengoba sifake namhlanje i-application yethu sesibelele ukuthi uminister uzaphendula after imizuzu engu-10 and then khona sizasuza i-date.
Yebo ke uxolo lo ngumnumzana Timon Thabana iGqwetha ubekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Live talk namuhla sicubungula ukukhuthazwa ngabezinkonzo abathi kumele eZimbabwe kungaqhutshwa ukhetho kweminyaka yisikhombisa elandelayo kusalungisiswa ukuhluphayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318. Nizaphinda njalo 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhloko kahulumende wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali uphiwe isicoco sabaletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize kulandela imizamo yakhe yokuletha ukuthula elizweni lakhe ele Ethiopia lamakhelwane ele Eritrea. Impi yamazwe lawo mabili yaqhamuka ngomnyaka ka-1998 yamiswa kancane ngomnyaka ka-2000 kodwa kusukela ngomnyaka wonalo bekulokufuthelana kwamazwe omabili kwaze kwaba lesivumelwano ngomnyaka odluleyo esakhokhelwa ngumnumzana Ali. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wayelethuba lokuthola isicoco lesi ngabe wathi ethatha umbuso waletha ukuxolelana elizweni walungisisa lo daba lwegugurawundi.
Umhlaba wonke ubheke kuye and kwakungadingakali lokuthi kumbe ayenze into elifunakala ikhonokho ukuthi asilungiseni i-GMU wonke labana abantu othamisa lochamisa besaphile nabo banibani ebabiza esithi beyanike silungise i-GMU for the wide sike simi into lezi sibe ngisilizwe ethe suka lapho bese sithi asilungiseni inhliziyo zabantu bemantipeleni udalengo besaphile bezomsapota msizi zonke lezi zinto emdalengo beseqalisile ukuyikhuluma yena leyi language abanye abangafuni uxolo besemkwadeli besebemzondele bethi udalengo kasefuni ngani sefuna ukusondeza umnangagwa udalengo bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuthi abantu bemantipele namsize. Uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngoba umdabengo yakhe into ebenkulu kuye wazi ukukhisha umgabe upower. That's why wazwakala ngalesi sikhathi esikade ethiyena. Manje sengingafa, ngingafa. Baze bengibuza ontongogara nabomasuko lookout. Ngizoba khona ukuthi ngibatshe ukuthi hayi, sishiye senze lokho. So lokho umumo. Ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitshezele alungise but yeyi laba bantu bayathanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lififa abala ndaba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50 kungala kho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni.
Well, angeke ngizicommente kuleyi opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone uxolo nokuphula. Angizicommente kuyo, but kungenzeka ukuthi kube njalo. Angishwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane kwenza ukuthi izinto zintshintshe. But mina ngidinga lo obona ingane ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezoyenza ukuthi aletho lokho kuthula.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu leFC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuhamba imango emide kungabaphambanisa kumkhankaso wabo emncintiswane nokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lifakwe kuSpice ka Group B ndawonye lamaqembu abalisele Al Ahly ela kule Egypt, ele Etoile du Sahel ela kule Tunisia, kanye lele Al Hilal ela kule Sudan kusigaba sezibaya esomncintiswano weCAF Champions League. Wonke lawa maqembu aphuma emazweni asenyakatho yezwekazi laseAfrika. Njalo umqeqeshi weqembu leFC Platinum uLizwe Sweso uthi lokhu kutsho ukuba bazayo behamba imango emide.
Akula ithimati singadinga ukuthi siyikhethe sithi ingcono kulezinye, ziyafanana ngoba zonke zintshantshu. Into nje mhlawumbe engasibulala nje zinhambo ezinde ngoba ungakhangela kukhatshana lapho esiyabesi siyadlala khona. Kodwa-ke okusala ibhola linye, ibhola liyafanana, kuzamele kudlalwe, sizadlala. And ngiyakholwa ukuthi khona abafana bethu bazimisele kakhulu ukuthi khona khathesi siphushe ukwedlula esikwenze kulast season.
Emncintiswaneni owedluleyo iqembu leFC Platinum lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba ngutshiki lobhanqa leqembu le-Orlando Pirates emidlalweni emibili. Kusibaya sika Group A kule Primeiro de Agosto elase-Angola, i-TP Mazembe yase-Democratic Republic of Congo, iZamalek yase-Egypt kanye leZesco yakwele Zambia. Kusibaya sika Group C kule USM Alger yase-Algeria, iMamelodi Sundowns yakwele South Africa, iqembu le-Petro Atletico elase-Angola kanye le-Wydad Casablanca ele Morocco. Kusibaya sika Group D kule qembu le-Raja Casablanca elakwele Morocco, iJS Kabylie yase-Algeria, iAS Vita eDRC kanye leqembu le-Esperance ele-Tunisia. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu wamaqembu adlala kusigaba seCasalaga Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-Chicken Inn e-National Sports Stadium. Iqembu le-Manyika Diamonds lizanqikelana lele-ZPC Kariba eVengere. Iqembu le-FC Platinum lizadibana lele-Adama seMandaba. Iqembu le-Ngezi Platinum Stars lizadlala lele-Dynamos ngase-Baobab, kuthi iqembu le-Harare City lizadlala lele-Mushwane Stars ngase-Ruvaro. Ngensonto iqembu le-Capes United lizemukela ele-Wange ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Bulawayo Chiefs lizanqikelana lele-Triangle ngase-Luveve. Iqembu le-Chapungu lizadlala lele-Herentals ngase-Ascot, kuthi iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Telone ngase-Barber Field. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Ntshantshi.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. uMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbro Theatre kusasa. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli lidlala telikamehlo kaZulu elesithu panjalo lile sihloko esithi izwe. uMehlo kaZulu ucula ekwele South Africa lancanje edabuka eKezi. Ungomunye wabo maskandi beZimbabwe abahamba phambili abathi nxa beziqumbaqumba imbambo zikaSatane kukhothame ngitsho lamahlongandlebe. idlalati lakhe leli lilingoma ezilithumi. Njengenhlala yenza umehlo ubambe iqhaza labaculi abathize kwezinye ingoma. Nangu echasisa.
Kuyo le albhamu ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebekha uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvume lena indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-albhamu yami iPhupho. Ngabuye ngafeatura uDJ indoda lena abathuthulana izibiza ngokuthi iDJ Face. Baningi abantu engisafisa ukusebenzisana nabo.
Ingoma ezikuleli dlalati zigoqela ethi Into Yami, Imali kanye Lale ethi Kweli Kude.
Noma manje ungumeza ikhaya lami kona. Noma manje ungumeza ikhaya lami kona.
Aba ngathanda ukuthenga idlalade leli mehlo bangakuthola njani?
KuFacebook sebenzani mehlo kaZulu mnqolo o ungithinte kuyo le number +27834302W2W6 +27834302W6. Ungangithinta kuyo le number ngocingo or ungithinte ngoWhatsApp.
Abalandeli bona ungathanda ukuthini kubo?
Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abangesekayo, abaqhubeka bengeseka. Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abeseka abaculi bakithi.
Hayi, isiyabonga nsizwa yangakithi, uqhubeke uyibambe kanjalo. Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi isibhamu.
Kamaskandi umculi ke na umehlo kaZulu ephethe idlaladi lakhe elitsha silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Ndikhumbule ukuthi uMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.